Vakuru vakati panorwa nzou uswa ndiwo unoparara. Izvi ndizvo zvinonzi zvinoitika nguva zhinji kana hurumende ichinge yadzika mimwe mitemo inonzi inopedzisira yakanganisa mashandiro emamwe mapoka zvinove zvinonzi nevashandi pamwe nevemabhizimusi zviri kuitika mushure mekusimbiswa kwemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 uyo wakatanga kushanda nezuro. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, vaJafet Moyo, vanoti mutemo uyu hachisi chinhu chitsva kwavari uye vave noruzivo kuti unorwadzisa vashandi zvakanyanya sezvo vazhinji vavo vachirasikirwa neraramo dzavo.
Tane ruzivo nekuti malockdowns panyaya dzevashandi ndezvipi zviri kuitika. Tinoziziva kuti malockdown inzira yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Asi kana takanangana nekuti ndezvipi zvinozoitika nenyaya yemalockdown, taona matambudziko anouya nemalockdown. Nenyaya yekuti hapana rubatsiro runozooneka kana runozopuhwa vanhu panguva yakaoma yemalockdown.
Mutemo uyu haukanganisi vashandi chete, asi kuti kana vashandirwi sezviri kutsanangurwa nemutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, EMCOS, Dr. Israel Murefu.
Mamajors anoaffecta business, nekuti mabusiness kana asingaoperate at full capacity yavanoda ivo, zvinoita kuti production yavo idzikire, zvinoita kuti productivity yavo idzikire.
Dr. Murefu vanoti chimwe chinoitwa nemutemo wekudzivirira kupararira kwecovid-19 uyu kupatsanura mabhizimusi uchaisa mumapoka maviri, rimwe boka ronzi rinobatsira zvakanyanya, rimwe ronzi harina kukosha kunyange ivo zvavo sevashandirwi vari kunzwisisa kuti sei matanho aya ari kutorwa. Izvi zvinotsinirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, avanoti mitemo yose ingava inorambidza zvishoma kana zvachose kuvhurwa kwemabhizimusi inotokanganisa mashandiro emabhizimusi.
Hongu tinoziva hedu kuti hurumende inenge ichishaya kunge ichibhalansisa kuchengeta upenyu hwevanhu, kureducer mainfections nekuona kuti mabhizinesi haakanganiswi zvakanyanyisisa, but marestrictions yese in terms of maoperating hours emabhizinesi anokanganisa upfumi hwenyika.
Asi munyori mukuru werimwe remasangano anomirira vanorarama nekutengesa reSurvival Vendors Union of Zimbabwe, vaEmmanuel Kwamira, vanoti vanotambira nemufaro mutemo uyu sezvo uri kuvapawo kamukana kekutengesa kana zvichienzaniswa nemimwe mitemo yakatombovharisa misika nemabhizimusi nyika yose.
Mutemo wachona wataisirwa ndingati uri nani hawo pakuti vanotengesa vanoikamukana kekutengesa. Maintercity travel haanawo kubhanwa, saka vanhu vanoemukana wokuti vaende vachitsvakawo mari kuti vakwanise kurarama pachavo, nekuti vanga vakaomerwa kubva pakatangira lockdown havana kana sendi ravakawana rokubatsirwa kubva kuhurumende.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kunyanga hazvo mutemo uyu usina kubva wavharisa nyika sezvakamboitika pakutanga unoto kanganisa raramo dzevanhu vakawanda sezvo ruzhinji rwevanhu munyika rwave kuzvishandira rwoga.
Mutemo uyu zvaunoita unokanganisa zvinhu zvakawanda. Tokutanga takatarisa kuti upfumi hwedu hwaanyanya kuti vanhu vaakuzvishandira vega, saka kana vaakurambidzwa kushanda kusvika panguva yavaimbokwanisa kushanda, zvoreva kuti havatakwanisi kuzviraramisa nenzira yataimborarama nayo kare. Zvozoitawo kuti ivo vano gadzirawo zvavanogadzira nevemabhizimusi nevemaindastri vachakwanisawo kuti vaitewo production yavo zvakakwana, nekuti vanenge vakumanikidzwa kukasika kuvhara.
Saka zvingakanganisa zvakadii kukura kweupfumi hwenyika uhwo unonzi negurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube wave kusimukira? Vakuchera vanoti
zvinokanganisika zvikuru, nekuti kana mukazvitarisisa muchaona kuti wanga wakusimukira, nekuti vanhu vanga vakudzokera kumabasa industry yanga yaita sekuti simukei.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemaindastiri amaisekai Nzenza kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kutaurwa nevashandi pamwe nevashandirwi pamusoro pemutemo uyu. Hurumende inonzi yakatora matanho aya mushure mekuona kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa necovid-19. Asi nenyaya yekuti upfumi hwenyika hauna kusimba, vakawanda vanoti vanogona kutambura kuti vazviriritire nekuda kwenguva dzavanobvumidzwa kunge vachiri kumabasa pangave pamakambani kana pavanozvibatira mabasa emaoko.